Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 18/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yeZimbabwe inonzi yanyorerana chimwezve chibvumirano neimwe kambani yemuAmerica kuti ibatsirwe mukubviswa kwezvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika neAmerica. Pakupera kwesvondo, rofu rechingwa rinonzi rakakwira kubva pamadhora matatu ane masendi makumi mana richienda pamadhora mana ane masendi makumi maviri nemashanu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe inonzi yanyorerana chibvumirano chemari inosvika miriyoni imwe chete pagore neimwe kambani yemuAmerica inonzi Avenue Strategies Global kuti ibatsirwe kuti ibvisirwe zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika neAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vafusisi vemwoyo ndivo vakamirira hurumende yeZimbabwe pachibvumirano ichi. Chibvumirano ichi ndechechipiri chanyoreranwa neZimbabwe nemakambani emuAmerica nechinangwa chimwe chete sezvo yakanyorerana chimwe chibvumirano chezviuru mazana mashanu nekambani yeBallard Partners. Hatina kukwanisa kubata vamwoyo kuti tinzwe zvizhinji sezvo nhare chimbozha yavo yange isiri kudavirwa. Tatumirawo mibvunzo kune munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana avo vati kunyorerana zvibvumirano zvakadari zviri pamutemo uye zvinoitwa nenyika zhinji. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvotongerwo enyika vari kuSouth Carolina vaPromise Sunday.
Urongwa hwakadai mukoma madhone zvichishanda tunoona ingori confusion iri kuitika nehurumende yedu kwatingati kuya kupererwa, nekuti vanhu vavari kushandisa ivavo vanhu vari very questionable vane makarakta ekuti ukataura zita rake muno muAmerica vanhu vose vanotiza. Ndo vanhu vari kutsvagwa nezanup f kuti ivabatsire kuzvichenura. Saka handione pane chinobuda kana pane chinoshanda paurongwa hwakadaro. Mari yavari kubhadhara mafema akadai so inosvika $1 million haisi mari yatingati nyika ingape consulting firm kuti itraye kubisirwa zvirango. Zvirango zvinenge zvine zvakatarwa zvinoda kuti zviitike kuti zvirango izvozvo zvibve. Hazvidi kuti mubhadhare mari kuti pawane munhu anoda kuta zvezvitsotsi zvebackdoor kuti zvirango izvozvo zvibiswe.
Asi munoona here imi dare reCongress remuno muAmerica nereSenate vachitambira kurudziro dzenge dzichibva kumakambani aya?
Handione zvichimboshanda baba, nekuti makambani akaita sekambani iyoyi Avenue Strategy yaLodensky ikambani inotoshoropodzwa zvikuru kwazvo ende inototi ikangowanikwa ine zvairi kutaura inowanikwa ichitsoropodzwa nemunhu wose. Saka handizive kuti hurumende yedu iri kumbofungei kana ichitora mari ichipa kuvanhu vakaita sana Lodensky awa kuti vavabatsire lobbying. MuCongress macho chaimo chaimo vatori vanhu vakatorwa blacklisted already kuti vanhu vakadaiwo makambani akadai hatiteereri. Saka hapana chinombowanikwa chichishanda pane zvavari kuedza kuita izvo.
Tichitarisawo nemamiriro akaita upfumi hwenyika koma Promise, mari yakadai inobva kupi muZimbabwe?
Mari yakadai baba hatitombozikana kuti tizive kuti vari kuiwana kupi zvinototinetsa, nekuti pese patatarisa ikonomi yedu yemuZimbabwe yakagwadama. Zvipatara hazvina mishonga, vashandi vari kutadza kubhadharwa, nyika haina magetsi. Magetsi anouya na 1 o'clock pakati peusiku odzokera na 4 o'clock makuseni kuita kunge muroi. Nyika inoshaiwa magetsi. Magetsi anouya semuroi anouya kuma midnight achienda kuma 3 o'clock dzemakuseni. Saka nyika haina mari baba. Hamuna mari munyika. Kuti tinzwisise kuti vari kuwana kupi mari dzekuhaya majeti vachiita sei. Vane maprivate ndege dzinotohaiwa dzinogara dzakapakwa kunzi yakahaiwa iyi yakapakwa panapa kunzi kana tazoda kusumuka in 2 weeks time tozongoflyer. Kuti tinzwisise kuti mari idzodzodzo dziri kubva papi zvinotonetsa baba. Tiri munguva yedima munyika yedu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kusouth Carolina vapromise Sunday vange vari parunhare kusouth Carolina kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vakawanda mukupera kwesvondo vanonzi vakashaya chingwa muzvitoro zvakawanda. Izvo zvinonzi zvakazoita kuti vamwe vezvitoro vakwidze mitengo yechingwa nezuro muvhuro. Vakataura neStudio 7 vakawanda nezuro vanoti chingwa chakakwira kubva pamadhora matatu ane masendi makumi mana chichienda pamadhora mana ane masendi makumi maviri nemashanu parofu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kunetsa kwemari yekunze kune vanobika chingwa ndizvo zvimwe zvinogona kuva zvinokonzera kuti chingwa chishaikwe uye kuti mutengo wacho ukwire.
Chokwadi kubva nemusi weFriday kusvika pari zvino tambeti tichiti hachisikwanikwa mumashopu. Tirikufungidzira kuti mutengo wechingwa unenge wakwira kana kuti uda kukwira nenzira dzatoona zvichiitika kuti vanogadzira vasati vakwidza mutengo panomboita kashotage mbishana. But tachinzwawo zvakare kuti iro gorosi kana kuti witi inoshandiswa inenge yakati shomeke munyika. Saka tingi tiri kutopona nekuimporta witi. Saka makosti ekusvaga foreign currency nekuzonge vachiimporta I think ndozvimwe zviri kuita kuti chingwa chikwire semanzwiro atiri kuita.
Tiri kuonawo vamwe vari kuisa madande mutando umu kuti rofu rimwe chete raakuita $4.25 RTGS. Changa chiita mari chingwa?
Hey, chachiri kuma $3 something kana chiri kurangirira zvakanaka. Saka chakwira nemajini yakati kure kana chakunzi chapa $4.25. But zvatiri kuona zviri kuitika muzvitoro ndezvekuti zvinhu zvizhinji zvinenge kukwira almost on a daily basis zvokuti hazvishamisi kuzonzwa kuti even kana svondo rinoteera here chinenge chakwirawo zvakare nekuti zvizhinji zvinongoadjasta. Tiri kupinda masupermaketi tiri kuona vakomana vanenge vachiadjasta mapurice. Saka I think ndodambudziko raamo munyika kuti zvinhu zvaangokwira almost on a daily basis.
Pane vamwe vari kuti vanhu ngavasangonyunyuta kuti mutengo wechingwa wakwira nekuti kana uchichitenga neUS dollar hapana chinenge chashanduka.
Ichokwadi kana wakada kuconverta mutengo wechingwa into maUS dollar into real value hazi kunyanya kuchinja. It's almost like the same. Saka I think zvinongotiratidza zvega kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kungotedzana nekudonha kuriita maRTGS dollar dzansa nema US dollar. I think izvinya kwafeta izvo zvakaita sana chingwa zvine kuti dziri kuimportwa nezvinhu zvine ma inputs ari kuimportwa kune dzimwe nyika nekuti vazhinji vari kutowana mari yekuimporta either kazhinji vari kuwana mari iyoyo public market. Interbank haisi kukwanisa kunge ichiprovida foreign exchange inodiwa nemakambani kuimporta zvinodiwa kuimportwa.
Ndezvipi zvimwe zvamungatauravo kuti zviri kushanduka zuva nezuva mitengo?
Tingati zvinhu zvigadzirwa zvese hazvo tiri kuona mitengo ichishanduka nenguva isipo almost on a very regular basis. I think zvangosystemic zvangobata the whole economy maeconomic sectors ese zvavo.
Mukushayikwa kwechingwa ndezvipi zvamungati vanhu vangaitawo atingati maalternatives?
Maalternatives hongaripo but kune vanhu mumadhorobha I think panoita dambudziko. Asi kumamisha havagara vatonyanya kudya zvavo chingwa. Vane mambaira, vane madhumbe, vanogona kuita porridge. But mataundi maalternatives anenge ari mashoma kuti vanhu vakashaya chingwa. Flour yacho kazhinji kushomeka kwechingwa nomali kunowanzo kufambidzana zvakare nekushomeka kweflower. Dai flower yanga achiwanikwa nemutengo uri nani vanhu vaigona kuita zvingadzirwa zvinobva muflower, but idambudziko hombe. I think vazhinji vanenge vakutongoti either vakuskipa mameals or vangotisadza makuseni, sadza masikati, sadza manheru, or vanodya makuseni masikati havazovi. But zvinhu zvinei zvisiri normal zvinogona kukanganisa pano yewanhu. Tikasagara pano tinetsei apa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. MuHerald, dare redzimhosva radzika nzira dzinofanirwa kutevedzwa mukubvunzurudzwa kweavo vanoda kuita makomishina eZimbabwe Anti-Corruption Commission. MuChronicle, mune nyaya yokurwiswa nemabhemba kwaitwa umwe mutengi wegoridhe mune imwe imba muBulawayo. Vanhu vana vakuvadzwa pakatorwa madhora eAmerica anopfuura zviuru zvitanhatu, zvikero zvekupima goridhe nemari yemaRTGS. MuDaily News, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vanoti mauto achapindira kana pakaita kuratidzira kunokonzera kusagadzikana munyika. New Zimbabwe inotaura pamusoro pekurohwa kwaitwa Ishe Chivero vekuNorton nechizvarwa chekuChina kuchinzi Ishe Chivero vakange vakumbira kuti kambani yekuChina iyi ipe vanhu vaIshe Chivero mabasa. Chasvika chikamu chiya chatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hello paStudio 7, makasimba here vashamarari veStudio 7? Kuno tinofara hedu. Vana veZimbabwe tarwadziwa. Ndiripo pakuda kukurudzira kuti vamunangagwa dai vasiya tsika yavari kuita, dai varegera havo, dai vagona kutaura kutaurirana navaNelson Chamisa kuti vagadzirise ikonomi, nekuti mamiriro akaita zvinhu munyika anorwadza. Zvinorwadza shuwa kutiza nyika tichiuya kuno tichitambura zvakare. Hatina rusununguko. Zita ndinoitwa Raymond, ndiri kuno kuBotswana.
Halo Studio 7 Maserase, ndiri muno muPretoria muno South Africa. Zimbabwe tambudziko zvatiri kuona zvinotoita zvekuti garwe ave wani sei ndichiti gare ave garwe haana kuwina maelections. Munangagwa akariga maelections aakahwiniswa, aakapiwa kunzi iye ahwina iye asina nekoti. Uchekutanga chechipiri, garwe ari kuuraya vanhu. Zvaita kuti vana vezimbabwe vatambure nekuti vaka garwe ndiye akaplaya masanctions muZimbabwe. Kuti muZimbabwe rumudzinasi muZimbabwe, muZimbabwe mawani masanctions, ndigarwe akamaaplaya. Kuuraya vanhu izvozvo zvinotaura zvinoita kuti nyika ipiwe masanctions. Kutyora kudziridza vanhu zvinoita kuti nyika ipiwe masanctions. Mwamake. Saka garwe ndiye mukuru wemasanctions, ndiye anoaplaya masanctions. So ngaabve atumbe mude panzvimbo ndochokutanga ichocho. Chechipiri, havana nhaurirano dzavangaita iye nachamisa dziya dzatingati dzingaburitsa chii. Vanogona kunyorerana zvibvumiro pasi vakapedza, but hakuna chinoita nekuti anenge achizvitungamira achona hasi, asi munhu achichiro.
Ini ndinoitwa vacho kuda kuJohannesburg, South Africa. Mashoko ava munangagwa ekuti Zimbabwe inofanira kusarudza mutungamiri wechidiki kana ivo vasisipo. Anoratidza kuti ivo vanozviona kuti ndozvofanira ngo zvichiitika. It's like a confirmation kuti ivo vakabuda muofisi nenzira dzipi kana dzipi zvazvasingazivi. Vanhu veZimbabwe vanofanira kutsigira munhu akaita savachamisa, vanozviziva izvozvo.
Shamari weStudio 7, ndinoitwa Beloved Taringa, ndokwasai mose kwamuriko kuAmerica. inechi mono wangu uri panyaya mapurisa yarungu sara sara maronda handizi yangu kuti mapurisa aya vane mari dzavarikupiwa here dziri extra or what but pa reality ndinoziva kuti these people they are earning the same money yekupiwa vamwe civil servants is ende mari iyoyo haina chairi kutenga imari shomanei recently masoldiers akatoramba mari dzidzo dzisanga vari ngavapiwa idzidzo dzunzi oi mari dzi ma peanuts dzakada dziconvert kudzisa maus dollars mari dzacho dzese dzotambira ma 20-30 us dollars o 40 kana yatowandisisa haina pana mari yekupfuura ipapo so kana uchitora mari yakadaro chipa munhu baba vane mhuri kuti ndo mari yenyu yekushandisa mwedzi wese ende anorova ivanhu ende anotyidzira ivanhu zvinobatsirei vazimbabwens acho takada kutarisa vanhu tinonyatsa kutorwira kuti vave vanoona upenyu hwakanaka ndeivoyo vamacivil servants ndo vanotambira mari dzakadaro but unotoona ndopo vanotouya vachitothreatena vachitotyidzira vanhu kuti please don't do that what zvinobatsirei section 59 yedu yeconstitution inobvumira kuti vanhu vaimbake into a peaceful demonstration so let the people speak let the people for their grievances vakuru vaone kuti taneta nazvo zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe hazvichabatsire zvo ndatendangu
makadini studio 7 ini ndoitwa ranganai regai ndiitaure pane dambudziko rinokonzera kuti zvinhu zvitiomere kana zvatiomera totanga kushoropodza hurumende chiri kunyanya kukonzeresa semuenzaniso kana muti ukadyiwa negonye ngatiregei kunangana nenzvimbo yauri tichisiya iro gonye racho riri kurya muti zvakafanana for example kuomerwa kwatiri kuita munhu wese waomerwa asi zvataomerwa manje tava kunangana nehurumende asi tichisiya opposition iyo iri kukonzeresa kuti zvinhu zvitiomere vanhu vari kukwidza zvinhu maererano nekufaitira opposition iri nyaya yekutivenganisa nehurumende kuitira kuti zvitiomere munhu akaomerwa haachatarisi kuti chakonzeresa chi unongonangana nehurumende kuti hurumende yakonewa asi zvichibva neopposition party
yebwa shamarari yestudio 7 ini ndinoitwa malenzo pamozambiki pano apa hurumende yezanupiefu yazvikorera dai yaregera yasiyana nazvo pachiri padhuze ngekuti hei anhu muzimbabwe ashupika taakurye nhoko zvezvironda tine shungu maninji yekudi kushandirawo tiri kumba but hei kumba kwacho hakusi kushandika bhondi racho roramba richindodonha 2kg yeshuga kuti 15 bhondi shuwa here ti yaichamwikiba inotochiti akomana munangabwe wazvikorera ngaape chamisa chimuti chamisa ndiye wagara akaandohwina mari akandomubira hake bhati ngaape masimba chamisa pamwe zvikapuwa achamisa masimba pamwe zvinoite zvirinani zvinonaka ende zvinotonaka kuti zvinoite zvirinani bazvinonaka kwete ed ed wazvikorera ba ed hatisi kumbomuda ba hatisi kumbomuda munhu wese hapana urombonakirwa ndizvo muzimbabwe ba zvatishatira mari hei neari kunze kwenyika iyoyo hei masangano akamira anomirira anhu ahei itai kuchitoonawo tashatirwa mani
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 isu tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye moedzawo kutipa mazano ekuti zvinhu zvingafambiswa sei munyika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vaimbova mutungamiriri weEgypt vaMohamed Morsi vakangodonha vakafa nezuro vari mudare redzimosva mavakange vachitongwa vamosi avo vange vave nemakore makumi matanhatu nemasere vakave mutungamiriri wekutanga kusarudzwa nekuvhota muEgypt asi vakazobviswa pachigaro nemauto Hurumende yeNigeria inoti mabambi ange akasungirirwa pamuviri yevanhu vatatu aputika akauraya makumi matatu evanhu vamwe makumi mana vakakuvara mudunhu reBono. Hurumende inoti izvi zvaitika mumusha weKoduga apo vanhu vange vakaungana vachinwa vachiona mutambo wenhabvu patelevhizheni. Varwi vanopurikidza mwero veBoko Haram ndivo vari kufungirwa kuti vaita izvi. Vana mazvikokota vekuPakistan nevekuAmerica vanoti dzimwe nzvimbo dzave kunyura mudunhu reBaluchistan pamusaka pemvura yakawanda iri kutorwa pasi pevhu nezvibhorani. Nyanzvi idzi dzinoti ivhu riri kunyura zvinoita 10 remasendimita pagore uye dzimba dzava kutsemuka. Dunhu reBaluchistan harinai mvura yakawanda, izvo zvinokonzera kutorwa kwemvura yakawanda pasi pevhu. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuru wesangano reDecember 12th Movement vaRandolph Sims, avo vaizikanwa muZimbabwe saColtrane Chimurenga, vakaradzikwa paHarare Provincial Heroes Acre nemusi weMugovera. VaChimurenga vaive mutsigiri mukuru weZANUPF kubva vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiri kutonga. Vatsigiri veZANUPF vaifarira nokurumbidza vaChimurenga. Mutsigiri weZANUPF vaFrank Guni vanoti Coltrane Chimurenga anokodzera kuradzikwa pakaradzikwa mamwe magamba eZimbabwe pamusoro perutsigiro rwaipa bato reZANUPF. Asi vaimbo vakapteni muZimbabwe National Army Chief Chirandu vanoti kana munhu ange ari sawira werimwe bato rezvematongero enyika hazvireve kuti igamba renyika yeZimbabwe. Chief Chirandu vaudza Studio 7 kuti murume uyu haana chaakaitira vanhu veZimbabwe, uye tinofanira kuchenjerera kuti tisati munhu wese wese igamba tichisiya magamba chaiwo eZimbabwe. Tabata Chief Chirandu kuti tinzwe maonero avo.
Asi nyaya iripo ndeyekuti pane shoko rekuti pane here chinganzi vana veZimbabwe vane chavanacho kana kuti chavanoita kunge vanokwereta kuna muchakabvu Comrade Coltrane Chimurenga. Inini sokuona pangu handina chero chipi zvacho chingava chinganzi vana veZimbabwe vane mungava nemushakabvu, nekuti hatina zvatinoona sezvinonge zvinobatsira kana kuti zvakanyanya kubatsira vane veZimbabwe pakuva munhu aimira nemusangano weZanu. Tine vanhu vatinawo pakati pedu peZimbabwe muzi munyika yedu vanofungidzira kuti vakanzwa kuti ZANUPF tatotaura nyika yeZimbabwe. Saka zvaanga achiitira Comrade iwo Comrade vatisiya ava Coltrane Chimurenga zvavaiitira kuZANUPF pati nesapoti yavanga vainayo nezvikonzero zvavanga vanazvo hazvisirizvo zvingagona kuti zvidzi zvinoita kuti vana veZimbabwe vaone kukosha kwake, nekuti ZANUPF haisi nyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe vanhu vari munyika. Vanhu vemunyika hazvireve kuti vese vanofanira kungochitedza pfungwa dzeZANUPF.
Kuradzikwa kwakaitwa vaColtrane Chimurenga paHeroes Acre yeZimbabwe kune kodzero here?
Mr. Wande, vaColtrane Chimurenga vanga vasina kukodzera kunge vakaiswa paProvincial Heroes Acre yedu yemuZimbabwe. Nekuti zvese zvakaitwa izvi zvakangoitwa zvichitevedzera divi rimwe chete rinova reZANUPF. Harisi gwara rinoita kuti ruzhinji rweZimbabwe rubatsirike kana kuti ruone kukosha kwezvaitwa, asi kuitwa kwakangoitwa zviya zvokunzi munoitei, munotidii even kana taita zvataita izvi, munotiitei, hapana zvomunotiita. Ndiko kunonzi kudya zvavadiki nokureba, kusimukira nokureba nokutsika vadiki. Hakuna zvandinoona zvinobatsira pane zvakaitwa izvozvi, nekuti zvinhu zvakangoitwa kuda kuchinja, kudiveta, kuchinja maonero nepfungwa dzevanhu nokuona kuri kuita vanhu zvinhu zviri munyika zvinhu zvakawanda zviri kukanganisika zvatinoona zvataifungidzira kuti hurumende ingadai ichipa attention kune zvinhu izvozvo kune zvinhu zvakawanda chaizvo saka tine mapriorities tine zvatinofanira kunge tichimhanya kunge tichigadzirisa munyika asi zvinhu izvozvo hazvisi kugadziriswa asi tichiona chiitiko icho chichi chitori nemari dzakatoshanda dzinogona kunge dzaitokwanisa kubatsira zvimwe zvinhu zvakakosha munyika asi mari idzodzo dzakashandiswa kuviga munhu akabva kwaakabva kunyika yekuamerica tinei naye isusu hatinei naye isusu kuti vacoutrain vanga vasingadeserve kunyange vakadora zvavo kuti ndoda kunovigwa kunyika yezimbabwe hazvina mhosva chisingaiti hachiiti chinongonzi chido chako ndichocho asi hatikwanisi nekuti tine zvakawanda zviri kutinetsa munyika yedu yezimbabwe pari zvino zvatakatarisana nazvo
vaimbova captain muzimbabwe national army chief chirandu vachitaura vari parunhare kujohannesburg kusouth africa nestudio 7 Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende yeZimbabwe inonzi yanyorerana chimwe zvechibvumirano neimwe kambani muAmerica kuti ibatsirwe mukubviswa kwezvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika neAmerica. Svondo rino richitanga, rofu rechingwa rinonzi rakwira kubva pamadhora matatu ane masendi makumi mana richienda pamadhora mana ane masendi makumi maviri nemashanu. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.